Isu tinoshanda zvakanaka. Mukaona mabasa ari kuitwa neparlamende kukonsulta general public, kudaidza makambani ari pasi pehurumende, maministries vachitaura zvavanenge vachiita nezvatinenge taona, zvatinofunga kuti tinenge tichida kuziva kuti zviri kufamba sei. Mabasa iwo akaitwa zvikuru kubva tichitanga nainth parliament kusvika iko zvino. Saka maonero angu, parliament iri kushanda zvakanaka, macommittees edu ari kuita basa ravo zvakanaka, zvinoratidza kuti vava kuziva vazhinji mabasa avanofanira kuita paoversight.
Vagonesi, munotenderana nazvo here?
Aiwa, apo neapo tirikuita basa zvakanaka, asi pane dzimwe nguva dzinozoita kuti makomiti edu asakwanisa kuita basa zvakanaka. Dzimwe dzenguva dzinenge dziri dzimwe nhengo dzeparamende dzinenge dzakuvharidzira zvimwe zvinhu, saka pane nguva dzinoitika kuti zvinhu hazvizokwanisi kubudira zvakanaka. Kwoitawo dzimwe dzenguva vamwe vedani vanozotyidzirwa voona vakubudiridza. Saka pane nguva dzakati wandei dzinoona dzekuda basa zvakajeka zvisina kunyadiwa. Masimba tinawo kuzosa bumbiro iri yenyika guru section 119 yeconstitution inotipa masimba ekuti mainstitutions ese ari pasi peparamende, uye masending orders zvakare anotipa masimba iwayo. Asi pane dzimwe nguva vamwe vanozotya, hamiri vanenge vakutyi tichedza kuzvakanaka.
Vatogarepi, vamwe vachipa muenzaniso vari kutarisa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera iri kupomerwa vamwe kuti vanga vasingafambisi zvakanaka nyaya dzekutengeswa kwegoridhe vachiita huori uye kuchenesa mari dzakasviba dzemoney laundering, vachiti havasi kuona zvaitwa neparamende kuferefetawo nyaya
iyi. Indoti kana paine panokonekwa kuferefetwa zvakakwana kana kuvhunzisisa kuti tiwane pakanaka nepakashata zvinhu, zvoi zvitova kuti isu separamende tee tatongotadza basa redu. Sezi tikatarisa zvataurwa na zvabvunzwa mubvunzo muhouse, speaker of parliament vamudhenda vakabva vadavira makomiti iwawo anofanira kuinvestigata izvozvo zvinotaurwa zvakaonekwa neAl Jazeera. Ngavaende vanoferefeta, tinotodawo kunzwa kuti zvakafamba sei. Hairisiri basa rekuti munhu kana waritadza wopomerawo vamwe kuti tazotadza kuita nokuti tanga tichidini. Vagonese vari kuti pane vamwe vanenge vachityidzirwa. Haungawi kuzomiririra constituency yako kana kumiririra ruzhinji rweZimbabwe uine muchuchu uchingotya nezvinenge zvisipo. Kana waenda kundoongorora zviri kuitika mukambani, ingava hurumende, kungava papi panenge paitika chunhu, kune vamwewo vanenge vasingadi kuti zvibude. Iye pachake munhu unenge achiongororwa kuda ungangofunga kuti vanhu ava vakuendawo pavasingafaniri kuita. Asi kana uchizva kuti uri kuzviita uchigaidwa kana kuti uchitungamirirwa nomutemo, munhu haafani kana kutombotya, unotongoita. Isu separamende tine kodzero, spika vataura kuti tine kodzero rokutarisa. Hatidi kungoti tinonotarisa zvinhu, kana vamwe vanonotarisa zvaane politics mukati, zvabuda mumandeti yedu semaparliamentarians. Ndopatoti aiwa ka tabuda mugwara rezvata tifanira kuita. Kunoongorora hakurambidzwi munhu. Kana tichingozviita tichivavariya kuzadzisa zvinorehwa namastanding orders, zvinorehwa nebumbiro romutemo, handibungwi panonga pogana nazvo kuti zvichingoitwa zvakanaka.
Vagonesi, hanzi vamwe vakuhwanda nekuti vamwe vari kutyisidzirwa, muri kufara here nemabatirwo akaitwa nyaya yakaburitswa neAl Jazeera ine dare reparamende? Zvimhingampinyi zvipi zvamuri kusangana nazvo?
Ndechekuti munyika medu ka pane zvinozoita kutikirizwa kwamakomiti eparamende. Ndinoyoka pakabuda nyaya yamaleptop aya ndaitenga nama9000, pane makomiti afanirwa kunge achiongorora nyaya yacho kuti zviri kumbofamba sei. Akazopikirirwa kukanzi aiwa ngazvitirwe zvipe nezvake. Zvakare pane nyaya dzakambobuda dzekuti chairman yekomiti yeagriculture vawazikajena pavainzi vaferefetwe zvakare, hapana zvimwe zvakazima kutobuda zvakajeka. Tochienda kunyaya yeAl Jazeera, nezvino pakabvunzwa mubvunzo uyu pane kamba yandaichitenderera yandaichinzi yakabva kuna spika. Pakabvunzwa mubvunzo uyu nezvino nyaya icho yakambodhambwa-dhambwa tisingatozivivaida kuti kudii kana dzeriti spika ini handitizviziya nekuti munhu azopuwana spika zvakare haanonazobuda pachena kuti gagagaga vangotaura kushandisa mubeii munhu wese haungagoni kuerenga mapepa nhau mutiiwoyu.
Vatogare pipindurai tinzwa.
Pane zvimwe zvinofanira kutitariswa blessing kuti tichinda kuparlament uko ma MP anovhoterwa vamwe vacho ruzivo rwezvinonzi zvinoinvestigatwa zvacho runenge ruri rushoma panogumira nepanotangira mutemo vamwe vane vasina ruzivo rwakakwana saka paanenge akonewa kana kuti akashaya ruzivo vobva vati ndambunyikidzwa ndarambidzwa zvandinofanira kuita and so forth
vagonesi
chinoitika ndechekuti makomiti edu pane dzimwe dzinguva futi dzaanoinwa mari paanenge achida kutaite mainvestigations ombomiswa sepanenge pachinzi parliament haisi kufita mashandiro azofa zvaerekirorezi kanzi parliament haisi kufita makomiti anoti haziti